Vateveri venhabhu vanodarika zviuru makumi mana vakave nezuva rinodakadza muNational Sports Stadium nesvondo, apo vatambi vaimbotambira Barcelona, maBarcelona Legends akaita mangange 2-2 nemaZimbabwe Legends mumutambo wakanakidza zvikuru. Mutambo uyu wakaunganidza vedzimhuri hama neshamwari, kusanganisa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekedzela mupoko, avo vakati mitambo yakadai inofanira kuramba ichiitwa sezvo ichibatanidza vanhu munyika. Edelbert Dina, uyo akambotambira Darren T, Caps United neMaurias, akafadzwa zvikuru nechaunga chakauya kuzovaona vachitamba, kunyange hazvo mazuva avo munhandare akasvika kumagumo.
Pandakapedzisira kutamba munomu and ndaifara kwazvo ndichiona ino kutamba kunenge kuine vanhu vakawanda kudai so. Saka tichitamba neBarcelona Legends ndazwa kufara support yatapiwa nemanhu kuti supporters ino vari kuramba vainesu even though vatidza kuti zvedu taita sei takura but ndinofara kunge ndiri pano.
Vakawanda vaive munhandare iyi vakabuda vachibvunza kuti vatambi vakaita saEdgar David, Johannes Ngodzo naRonald Banda vakaregedzerei nhabvu yepamusoro sezvo kunyange vati kurei vakaratidza zvidavado izvo vamwe vechidiki vasingakwanise kuita. Patrick Kluivert ndiye akakanda zvibodzwa zvese zvemaBarcelona Legends, asi Zimbabwe yakaramba kunyadziswa pamusha payo ndokudzora nezvibodzwa zvakabva kuna Edward Sadumba naZenzo Moyo. Kaitano Tembo, uyo akambotambira Dynamos neMaurias, asi iko zvino ari mutevedzeri wemurayiridzi weSuperSport South Africa, anoti ari kufara zvikuru nekudzoka munhandare iyo inomuyeuchidza mazuva ake achitambira Dzimbare.
Ndiri kufara kuzi pane makore ndisandambopinda muno muNational Sports Stadium chiyanchitamba pamberi pechaunga chemuno muZimbabwe. Zvinondeuchidza mazuva andaitamba ndiri kuDynamos, success stories which I had ndiri kuDynamos ndichitambira muground rinoiri, ndo zvabva zvangoclicka pandangotanga kupinda muno.
Vatambi veBarcelona Legends avo vanosanganisirawo Rivaldo, Edmilson, Gianluca Zambrota, Ladovic Gwili na Raiko Garcia vaienda kuVictoria Falls nhasi vatarisirwa kusimuka muZimbabwe vakananga kwavanogara nechipiri. Nemugovera chikwata ichi chakarova maFootball Legends ekuMozambique 1-0 muMaputo. Nemugovera wakare chikwata cheHarare City chakatora mukombe wechibuku Super Cup mushure mekurova Haumai 3-1 mumutambo wakaunganidza vanhu vashoma shoma, kunyange hazvo mari yemubhadharo yaive yadzikiswa kusvika pamadhora maviri. Mutambo uyu wakaonekwa nevanhu vasingasvike zviuru zviviri, asi izvi hazvina kutadzisa Harare City kutora mukombe uyu mushure mekuwana zvibodzwa zviviri kubva kuna William Manondo nechimwe chete kubva kuna Edwin Madhananga. Kunyange hazvo Peter Moyo akadzora chimwe chete, izvi hazvina kubatsira vashanyi veHaumai. Murayiridzi weHarare City Pilani Bifi Ncube anotitaurira kuti pavakakundira Haumai ndepapi.
Kufunga kwataita nevakomana tikabatsirana kuti Haumai ino mudhara captain muZambia vati mubvise pasenda adzoke. Matini mai wakadai angobvaisa pasenda ava vanenge vakamirira William Mopedzi.
Mukutora mukombe wechibuku Super Cup uyu, Harare City yabudirira kumirira nyika mumakundano eCAF Confederation Cup gore rinouya. Mukuru wekumahofisi echikwata ichi vaHope Chizuzu vanoti kunyange hazvo zveupfumi zvakaoma munyika, mari yekutamba muAfrica ichatsvagwa.
Ndinovimba vanoita nekubata nezvekuchengeta zvemari vanokwanisa kutsvaga mari iyoyo, nekuti kunyange gore rino patakatanga mari iyoyo yakanga isipo, asi patakapinda kuti tigone kutamba mari yakatsvagwa ikanga iripo ikawanika.
Aka Kave kechipiri Harare City ichibudirira kukuikwidza mukaf Confederation Cup mushure mekumboita izvi muna 2015. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.